Pane zvisariridzwa zvamuri kutaura zviri kuramba zvichinetsa kuti zvigadziriswe. Zvinosanganisa izvo nyaya yekuti vanhu vanoshandira kuZimbabwe Electoral Commission varivo vanoona kuti election ari kufamba sei. Isu tiri kuti tinoda kuti vanhu ava vange vasina divi ravakarerekera. Saka ndo pari kuita makakatanwa vamwe vari kuti aiwa rega varipo ivo vanotisapota ivavo. Saka isu tinoda kuti semunhu anenge ada kubata pembe vamwe vachitamba bhora haafaniri kunge ari munhu anosapota team. Pozoita nyaya yatingangoti security sector reform inobata iyo kuti mabatirwo ari kuitwa vanhu nemapurisa, maitiro ari kuita masoja nemaCIO zvinhu zvisiri kufadza and zvinhu zvinoda kugadziriswa. Tigosvika pasarudzo vanhu vasingatyi mapurisa nemasoja nemaCIO.
Ivo vamakasangana navo vanomirira vaZuma vari kuti iwo nekusawirirana kwauri kuita mapato matatu ari muhurumende yembatanidzwaya mukati menyaya idzodzidzi.
Samutongi Gava vari kuona kuti nyaya iyi yaakuda kuti iyo igopindirwa navaZuma pache zvavo, uyezve wagoonawo kuti pane vamwe here vangakwanise kuyananisa kuti nyaya dzacho dzigadziriswe zvakanaka. Ndazvibatsiri kuti todzokorodzazve imwe sarudzo inounza gakava pane kuti ite pundutso kune vana veZimbabwe.
Zvii zvamuri kutarisira imimi sebato kubva kumusangano weSADC uri kuitwa kuLuanda muvhikirino?
Tinenge tichitarisa kuti weSADC waone kuti pane election roadmap yakagadzirwa, uye paelection roadmap pane zvimwe zvakati kuti zvakaiswa nguva, zvakatarwa nguva kuti zvinofanira kunge zvichiitika nenguva dzakati. Tinoda kuti vanhu veSADC vati iyoyi timetable neroadmap to election yaakuadoptwa neSADC.